Chekwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga ku Cape Town South Africa kumakundano e 2019 Africa Netball Championships ayo ari kutanga musi wa 18 kusvika musi wa 23 Gumiguru. Aive captain wechikwata ichi ku World Cup Perpetua Siya Chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa na Felicitas Kwangwa. Uyo arikutarisira mashiripiti zvekare kuma Africa Championships aya.
Sezva takamboitwa ku Liverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisira Roma reports achayevenu.
Kwangwa arikuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo South Africa ichiwanzo varemera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu.
Machances ekutora mukombe aripo, but South Africa, I think we still have a lot to learn, but considering the fact that it's against Liverpool and it was also a learning curve on the way, I think we will turn new skills and everything, and I think we can be a better side as compared with what we were last time.
Zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya. Asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva South Africa, Malawi neUganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku 2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauki anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tikachenje yega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimbuva. Saka ndine tarisiro kuti pachaita machenje ende pachaita kusheka kwetimu, asi hatitarisiri kushaya marizoti nekuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma 2019 World Cup kuLiverpool, England, uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.